Mapato manomwe anosangana muHarare achigadzirisa hwaro hwekushanda ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza gurukota rezvemari kuti ridzosere vechidiki pamabasa. Kunyangwe hazvo vachina masa vakange vamboti hurumende haina mari yekubhadhara vechidiki ava. Vagari vekwaMutare vochema-chema nekuvharirwa mvura nekanzuru yeguta ravo. Vechidiki vekuZimbabwe vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vanoshanyira Studio 7 nhasi uko vachataura pamusoro pezvavakawana muzvidzidzo zvavo muAmerica vasati vadzokera kumusha nemusi wechishanu. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk na8pm tiri kutarisa zvinoreva chirongwa cheMandela Washington Fellowship kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona Live yanhasi tichange tine vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vanoda kuteerera Studio 7 na7pm, tibatei pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.